Weo tire miti ndiyo yedu naka aonde. Weo tire miti ndiyo yedu naka aonde. Ndiri kufara kutumira mai vari kumza kumza. Ndiri kufara kutumira baba kumza kumza. Shiri fast, shiri nyore. Mari enyu yose yoinda kumusha. Shiri fast, shiri nyore. Weo tire miti ndiyo upenyu. Shiri fast, shiri nyore. Mari enyu yose yoinda kumusha. Shiri fast, shiri nyore. Weo tire miti ndiyo upenyu. Shino ongo fire. Pa weo tire miti. Mari ino kazika kushika kaya paya. Apana pa inga mbonzi yazo tata kushi. Unevari diaspora. Pakusendera amadziri kumusha. Weo tire miti yaka kora. Pechidiki neva kuru wano isimbiza. Shiri fast, shiri nyore. Mari enyu yose yoinda kumusha. Shiri fast, shiri nyore. Weo tire miti ndiho upenyu. Shiri fast, shiri nyore. Mari enyu yose yoinda kumusha. Shiri fast, shiri nyore. Weo tire miti ndiho upenyu. Makore ne makore. Tinongo sendera na mari nevana. Nemuri tese. Veu kama vese. Weo tire miti ndiyo yedu naka aonde. Weo tire miti ndiyo yedu naka aonde. Ndiri kufara. Shiri fast, shiri nyore. Mari enyu yose yoinda kumusha. Shiri fast, shiri nyore. Weo tire miti ndiho upenyu. Shiri fast, shiri nyore. Mari enyu yose yoinda kumusha. Shiri fast, shiri nyore. Weo tire miti ndiho upenyu.
World Remit, make a world of difference.